vanhu vaviri vakwira kutare vachiti ivo vanoda kuti vauye kucongress uyezve vanoda kuti vapihwe waro revavhoti recongress yatingati voters roll yecongress asi zvaonekwa mudare kuti nyaya iyi haina maturo ofe nokuti hatina munhu watanyima voters roll recongress voters roll redu recongress harisati rava redu rinoenda kumaprovinces nekumadistrict roongororwa kuti vanhu varipo ndivo here vanofanira kunge varipo.
Ndiani anofanira kunge achienda kucongress iyoyo?
Vanhu vanofanira kuenda kucongress vanhu vemdct, kwete vanhu vakazofonga pati yavo. Kune vamwe vanhu vakafonga pati yavo vari kunational executive yepati yavo, hazvichakwanisiki kuti vauye kucongress iyoyo nokuti isu tiri kuti nhengo dzakwira kudari iki inhengo dzakanoda mumdct. Mumdct unobuda kana uchinge wafoma rimwe bato kana kuti vakusapota rimwe bato.
Saka imi mune humbowo here vamonzora kuti vanhu ivava havachisiri nhengo dzemdct?
Wakawandisa nekuti humwe hwacho humbowo hwatinawo ndevemamutsamba atakatovanyorera vanhu vavo. Vamwe vacho vakapikisa, vamwe vakaramba vakanyarara. Vakaramba vakanyarara ivavo ndivo vaakuenda kudare. Asi iri ibhindauko chete rekuda kudisemba extraordinary congress.